regai nditore mukana uno kuzivisa vana veZimbabwe kuti homo tiri kufamba matimana ese enyika maprovinsi ese enyika ari gumi chinangwa chii chekuzivisa vana veZimbabwe machampions macitizens kuti purezidendi wevanhu baba vachamisa vakasiya zvetriplec asi havana kusiya zvematongero enyika vachamisa vaakuita basa rokushanda kuti munhu wese weZimbabwe auye pamwe chete aitwe mukombera mwacho matemuzukuru kuturika denda hubatsirana kuti nyika inoi ive neutongi hwejekerere tiende kusarudzo dziri pachena sarudzo dzinounza hurumende yevanhu.
Saka vachamisa vari kuumba rimwe bato idzva here vachibaya?
Vachamisa nyika yose kusanganisira pasi rose nemwi kuamerica kwamureva kwemazoro vakaverenga hwaro hwavakanyora kuti inini ndiri kuronga musha mutsva. Saka naizvozvo ndorimezvedonzi ratiri kufamba naro kuti vachamisa vakati haiwa zvetriplec yapinda gonye zvetriplec rabato ratogwa nezanu naizvozvo harangaramba ichitungamirira basa ratogwa nezanu. Saka nyaya yekuronga musha mutsva ndochokwadi.
Saka muri kushanyira matunhu api mazuva anoteera?
Zvirana Harare musi wechina svondo rino tobva ipapo toende kumashonaindi west musi wezishanu musi womugwera tediri panhongonyo yenyika midland tobva ipapo toenda kumadevelopments.
Bato ramuri kuumba iri rinenge riine mastructure here anetsa aya vachibaya?
Hairinee mastructure mamababa vangu ikozvo tiri patrange parliament unine parliamendi rinozva iye rindiri pano chibaya ndakabuda muparamende nadouglas manzora panguva iyo ya2019 mastructures ese unozviziva takatinawo ese afunaaastructure asi takabudi takabvuma muparamende makanzura nemaep chikonzero chiri chekuti icho muonzero waishandisawo nechii nezanupf.